idambudziko rekusanzwisisa nekuti mutengo wedhora wadzika sekutanga, wadzika kureti yehurumende uko kuva chikuruku chekudhinisa reti divinzi hurumende iri kugona kumanija reti. Tino tiri kunzwa kuti vemabhiri kuti chenji vamwe vochinja mari vari kuchisidzirwa kuti mukashandisa reti chaiyo chaiyo yakada kufanira kusvika mutema nokutorera malaisensi. Saka reti yodona ndosekutanga.
Saka iro dhora remunyika riri kutengeswa nemari pamusika wemukota apa.
Reti yekublack market iri kuma8,000 aida kumbochinja akanati 1 US dona. Saka inovava kuda kuti manje vanhu vekumashopu vadzikise praizi yavo nekuti reti yavo yehurumende yakuma5,000 yeiti munhu achitrida ukaenda kubhengi mari yacho iyoyo hauiwani yaunoshandisa inokwanisa kubatsira kuti uzodzoka kubhizinesi dzeblack market. Saka dene reti yeblack market yadzika zvingada zvabatsira kuti dzimwe dzenguva taiti reconsumer protection commission vanokwanisa kunga vane donzvo rekugona kuti vanhu vaadzikise mutengo. Na chimwe chikunetsa ndechekuti teitora mutengo wemacommodity wemumarket hausi kukonzerwa nereti chete.
Uri kukonzerwa nei?
Uri kukonzerwa nemari kwavashandi inonga ichiadjastwa papo papo. Saka haungatikwedzera peiye mushandi wako iwo nhasi. Mangwana reti yehurumende ikadzika woti kwai ndaakutiwo kumushandi wangu ndaakudzisa sura yako pasi dzika kusvika. Ndoope mushandi muzimbabwe pasire munomu nguva yese makokose tafamba akamboona peiye yadzikiswa nokuti reti yadzika. Iwa koti yenoba ichikonzera kuti kuti zvidi zvikwire. Saka uri kufarisa kwavanhu vanoda kufadza vabhadhara maenezi apera kuti vaite zvari kuita.
Izvi zvinokonzera matambudziko akaita sei kana hurumende ikada kutanga kuomesera vemabhizimisi apa?
Zvinokonzera mashortages takavana ikoko munga akunaitwa ndozvikaitika 2007 tova 25 June pakati hurumende yakadaidzira kutaakusa marifinance kuti vanhu vadzike kumutengo wa 18 June 2007 wacho iyeye apa vanga vamusa 200 June kutira takapedza nandatisati ane mashopu edu ane maputi nematichi mashopu ndozvavava kutsvaga zveshortages. Saka hapana justification yekuti veconsumer protection council commission vati hanzi tida kumafinance kufarisa kuda kuzadza vanhu vavapasadzi